Pisarema 26. Rwiyo rwa Davidi. Nditongei, haiwa Jehovha, nekuti ndakafamba ndakaperera kwamuri. Ndakavimba naJehovha ndisingazununguki. Ndiongorore, haiwa Jehovha, mundiedze. Natsai pfungwa dzangu dzakadzama uye moyo wangu. Nekuti rudo rwenyu rusingachinji runogara ruri pamberi pangu. Uye ndinofamba muchokwadi chenyu. Handishamwaridzani nevanhu vanonyengera. Uye ndinotambira kure nevaya vanovanza zvavari. Ndinovenga ungano yevanoita zvakaipa. Uye ndinoramba kushamwaridzana nevakaipa. Ndichageza maoko angu kuratidza kuti handina mhosva. Uye ndichafamba ndichitenderera atari yenyu, haiwa Jehovha. Kuti ndiite kuti kuonga kwangu kunzwike. Uye kuti ndizivise mabasa enyu ese anoshamisa. Jehovha, ndinoda imba yamunogara, nzvimbo inogara kubwinya kwenyu. Musandiparadza pamwe chete nevatadzi, uye musatora upenyu hwangu pamwe chete nevanhu vanoda zvemhirizhonga. Vane maoko anoita mabasa anonyadzisa, uye vano ruoko rwerudyi rwakazara chioko muhomwe. Asi ini ndichafamba ndakapirira kwamuri. Ndinunurei mundinzwire nyasha. Ndakamira pakati sandara. Ndicharumbidza Jehovha ndiri pakati peungano yakakura.